kurima zveshuwa. Ngokuti ndiyo vatiri upenyu hwedu takatosiya nemabasa tatoita full time farming. Tinorima fresh produce, wana makerotsi, miripo yekumusha, wana mboora, chibage, nyimo, brokoli, mastrawberries, maonyeni. Zvese zvakangowanda-wanda, fresh produce yakawanda tichirima according to the season. Nenge zviri in season.
Zvimwe zvekumusha zvamunorima zvii?
Kurima muriwo wenyemba, nyimo, chibage. Gore rinouya handina kurima chibage, asi nyimo ndo dzandirikuita. Ndakadhibana nekundikanganisa mbijana, ndakati nonokei, ndatoti nonokei nyimo dzangu, asi ndikadzisa iko zvine zvinongosvika zvino. Asi nyemba dzakaisa, ndikaisa muriwo mboora, ndikaisa runi. Lastime ndakamborima derere remashizha, derere tinoririma stereki neokra, tinorima rekumusha remashizha, futi tanga tichiririma stereki. And then mowa. Tinotengesa mowa. Hazvina kuti hakusisina chinonzi chekumusha nokuti muka wacho anongozvitengawo.
Zvinhu zvamakatanga makuno here kana kuti kubva kare kumusha mainge mungori mune zvekurima izvi?
Kubva tiri kumusha zvakatanga nevabereki. Kubva tiri kumusha takangozvarirwa mukurima. Ndiko zvinezvi tiri kungorima. Even ndiri kumusha ndairima. Ndakatomboita kabhureki kandakamboita kuenda kumusha ndichinochengeta mai vangu vachirwara. Ndakangosvika nekurima that very month. Saka zvinhu zvingori muropa kumusha nekuno semu. Ndoga takatoona kuti kana tairima kumusha kwokuno tatadza nei.
Vateereri vangada kuziva kuti basa ramakadzidza kuchikoro nderei?
Ndakasvika form 4. Ndikaita full time housewife. Ndichingobata-bata. Kungoti chese chamuka inyama. Ndikara ndichisvetsa vanhu kuti ndine PhD kuCIM chamuka inyama. Saka ndo basa rangu iroro. Ndasvika kunoku ndobva ndada kutanga kuita zvenesing but handizakwanisa kuenda kuchikoro because ndandine vana vangu vari mucollege. So I had to work. Saka nenyaya yekuti ndaifanira kugara ndiri pabasa zvakanditadzisa kuenderera mberi nechikoro izvozvo. Ndikabva ndatozoona kuti ndaguma ndaona kuti ai inini regai ndishandise simba randakapiwa naMwari isi ndirishandise nditoite zvandakajaira zvekurima. Ndobva ndatongosiya zvemabasa izvi zvakatiitawo zvendirime zvangu.
Makawana sei munda kuno kuAmerica?
Ndakafamba ndichigogodza mudzimba dzevanhu. Ndaigogodza. Kugogodza chaiko chaiko kuti gugugu padhoo. Ndokumbira kushandisa munda wenyu. Ndokumbira kushandisa munda wenyu. Wonzwa pamwe hatina mvura. Ndoenda gugugu hatina mvura. Ndichingotaurwa nemayadhi mahombe. Dzimba randazosvika pane rimwe purazi randakapiwa 4 acres.
Zvirimwa zvekuti munee muchizotengesa kaizvi. Musika muri kuuwana here?
Musika wakatizarira. Right now ndandichirima 4 acres and recently ukangovatenda zvinhuka zvinhu zvinongotanga kungouya zvega. Recently kune munhu akandiofa dzimwe 2 acres dzake. Zvanzi nii ndichamboenda kustain nemhuri yangu ndokumbira kushandisei munda wangu. Saka dzaane 6 acres now.
Maane nguva yakadii muchirima muno muAmerica?
Ndatanga kurima pandakauya muAmerica ndaigara kuPhiladelphia for 3 years ndobva ndazouya kuno ku2008 kuSan Diego. And then pandakangosvika kuno chandaitsvaga chimunda chekurima kuti ndirime zvangu zvekudya inini. Ndobva ndaona chimagadheni chimacommunity garden chingorima zvangu zvekudya kudzimara ndazotenga ndichitsvage munda muhombe. So 2013 ndobva ndakawana 4 acres izvozvo.
Iko kurima kwamuri kuita maishitura, kurima kwamuri kuita muri mhuri chete here kana kuti mune vamwe vekuZimbabwe vanga vakana vemuno vamuri kubata navo?
Handina vemuno vandinobata navo. Ndine shamwari yangu anorimawo kuti ane zvimagadheniwo zvidiki muZimbabwe. Saka naye tiri vairi tinosangana pamusika yedu. Tashanda tiri vairi pamafarmers market. Nemafarmers market yekuti inini ndine 5 mafarmers market. So Sunday ndopa tine market yatosangana tiri 2. Tinenge tichinzi maAfrican sisters. Asi inini yangu shared Hukama produce. So tinosangana kumafarmers market Sunday totozva kuti tizova guru rekundotengesa pafarmers market. And takutozikanwa pafarmers market po. Ndisika vanhu vatema vairi maAfrican sisters. Vanhu vanouya achitenga miriwo iyo mavheji ekuZimbabwe ayaya inonzi chikovho yekuZimbabwe iya. Tinorima stereki tichitengesa stereki. Mboora tinongovatsanangurira kuti dzidza pumpkin leaves tichivatsanangurira tichiti munobika so munobika so munobika doi. Tovadzidzisa maresipi edoi iwaya. Vanhu vanofara votenga vachienda.
Shoko ramungasiyira vateereri padeno nguva?
Kwese kwaunenge uri hazvina basa kuti uri munyika ipi. Be proud of yourself. Kana kumba waiita zvimwe zvinhu zvaunofungidzira kuti kukaura kuno zvinonyadzisa hazvinyadzisi unokontinua uchiita zvawaiita izvozvo. And kuva muZimbabwe uri muZimbabwe tinotozikanwa kuti tiri maZimbabwe. Tinotoridza music yekuZimbabwe chete chete pastendi pedu kana iri Sunday tine tinana japuresa paZimbabwe. Vanhu vachiva vachitenga vachibvunza music ndeyekupi ndeyekuZimbabwe munobve kutobva kuZimbabwe probably Zimbabwe. Saka iwa zauri ubata zauri apana mupenyu chinhu chisinga kupi mari hakuna mari inouya yakanzi dhokotera hakuna mari inouya yakanzi murimi hakuna yesei mari tiri muamerica and weare enjoying ourselves muamerica tichitamba nevhu everyday and also zviri kutotibatsira sitereki kurei zvavana because mwana wangu akatozogumari tinda kuda kurimawo iye nemurume wake and she's an accountant akarega basa akauya kuzorima achiraizira vana pafamu vana vedu vasikuru vangu vanoraizirwa pafamu kotokusendiego tinotobuda mumamagazini mumatv umu tiri kutobudiswa nzvimbo yakazara zvokuti kana ukaratidza chido chako musi wandakatanga munhu akandipa famu akauya achitarisa achiona ndichikonekta mvura a ndichiita sei sei akauya achitarisa achifunga kuti pamwe mahombwa ari kuitwa asi pakati papera zhika akaona grini yaaipapo akashamisika saka nzvimbo yakazara and zvatinongoita zvokuti kubva zvandakangotanga ipapo zvimwe zvinhu ndaakutodirwa naivo vanhu vemuno wacho sezvandikutaura izvi umwe akandipa 2 acres last month iyo akatotumwa nemumwe zvikanzi aiwa nzvimbo yako kana uri kushaya wekusvira inondobate munhu uyu anondoishandisa shize and then vamwe vanotipawo matraining vanongofamba ndaipfeka mumwe murume aitipa training dzekurima idzi nekutengesa tengesa anofamba achiti asvika kune mumwe fama pafamu yemumwe munoziva here tina chitura zvonzi hakuna fama anodarika iyeye iye ari kubva pamwe mafama saka ndakunzwa mafama zaese akutanga kutaura kuti kumunyanyorima zvakaita sei ko vanhu vakungofamba vachikurumbidza vachiita kumafriends kwedu vari kuchedza rakudzita havachatauri nezvedu zvatiri kuita isisi ndikataiwa uyai muone zvatiri kuita saka ndikufamba ndichingosimudza mureza wekuti kuzimbabwe togona kurima takadzidza handina kuenda kuchikoro cheagriculture ii but takadzidza google yedu yekudhara vabereki vedu that's the old google yandogoogla nayo zvandaiona vabereki vachiita ndozvandoshandisa maskills iwayo hatishandisi mafertilizer inongoshandisa maskills ekuti ndoita manyowa ndinotoenda pane dzimwe mombe ndotondotora manyowa emombe ndokanda ndosanganisa nekomposi yangu ndokanda mumunda ndorima
ko zvikwanisiro zvekurimisa
zvekurimisa hazvinetsi zvekurimisa zviri nyore but hatisati tane equipment yakawanda hedu asi tinongoenda chingondorendawo touya torimisa todzose
kumusha amai chitoro vanobva kupi nekuti pane vateereri vanogona kuti ndiwe mubhuku mangu kana ndakakura naye
ini kwangu kwandakabarwa ndobva kwamutoko kumapunu kunorima mapunu uko ndinongo iri pamapunu zvokuti kumudzi area d ndokwandinobva ndibva ndaroorwa kwarusape kunyazura kwachidura asi kana ndiri kumusha ndinichigara kudhuva vaendo kune musha wangu kune imba yangu